manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro mbudzi 14, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weMDCT vaDouglas Ngonzora vanoti chimwe chakapa kuti vade kupiwa purazi nehurumende inyaya yekuti
ini ndiri muzukuru waRekaitangwe ndiri wesimbodi tiri madzimambo kunyanga ikoko.
Vakafanobata chigaro chemutedzeri wemutungamiri webato Residents Coalition for Change vatendai biti voramba zvimwe zviri kutaurwa navamonzora zvekuti vakapuwa purazi nehurumende kunyanga.
Tine kuchinja kuri kuita weather neclimate change tikuona kuti haane dzimwe nzvimbo dzaakuita malaria kunyanya kunana Caledonia nekunana Dongo Shava ukoko.
Vanhu vokurudzirwa kuti vangwarire chirwere chemalaria. Mitambo yeWorld Cup yotanga kukata svondo rino uye tichange tichikupai zvinenge zvichiitika kumakundano aya. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhasi tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu nemutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaDouglas Monzora avo vanoti chimwe chakapa kuti vade kupiwa munda nehurumende inyaya yekuti muzukuru wegamba renyika mushakabvu Rekaitangwena avakashaya muna 1984. Vamonzora vakaudza Studio 7 nezuro kuti ichokwadi kuti vakapuwa purazi uye motokari mbiri nehurumende sezvo vachiti vanotungamira mapato anopikisa munyika. Ngatinzwei hurukuro yatakaita navo tichienderera mberi nhasi nezvenyaya yekupuwa purazi.
Ini ndiri muzukuru waRekaitangwena ndiri wesimbodi tiri madzimambo kunyanga ikoko. Saka lendi yese iri kutaurwa iyi iri pasi pelendi yedu yeumambo hwedu. Zvingaita sei kuti senator, kuti mwana wamambo, kuti muzukuru wamambo agonzi haana munda munyika inotongwa nemadziteteguru ake? Saka izvozvo handioni paine nyaya iripo. Vanhu ngavaende kunotora minda, kana iripo ngavanotore migodhi, zvisinei kuti opposition kana kuti ruling party, ndezve vana veZimbabwe vese.
Asika pari zvino vamonzora hazvizonetsi here nekuti vane pfungwa dzisingawirirane nemi kana kuti vanopikisana nemi vari kudawo zvigaro vari kutika imi muri kushanda neZANU-PF, saka zvakadai izvi hazvizovapa here simba rekuti vaudze vanhu kuti aha mazviona akakose vapuwa mapurazi vamwe vakasomirira kare, asi vasiri kupiwa?
Hakuna munhu akamirira kakawanda kudarika ini. Ini ndakaapplya land in 1998 matore MDC risatrambofoma. Ndikaita mafarming activities bato risatrambofoma. Asi kana muchidaroka, ko biti sei akapiwa munda kuBronzeberry kunyanga? Ko sei vanachamisa naHwende wakapiwa mari yezvikwereti zvefarming? Ko sei Welshman aine farm? Ko sei Coltart aine farm? Zvakasiyana pai? Zvinongotaurwa nevanhu, vanhu vanogona kungotaura zvavo zvakangowanda zvekungosvibisana.
Muri kunzi muri kudyidzana neZANU-PF uye vakamboita sachigaro webato renyu vaLove Momoyo vakaudzawo bepanhau reNewsworks kuti zvimwe zvamuri kupiwa zvacho zvinenge zvakawandisa kudarika zvakapiwa vasibanda kana iwo maikupi.
Chekutanga, mukoma Blessing, inini handina nyatsofanana parengi andanga ndiri na Mai Kupe na Vasbanda. Mai Kupe Vasbanda vakanga vari a leader of the opposition in the National Assembly, which means a party of parliament. Uye wakanga vari vice president we MDC. Mai Kupe wakanga vari leader of the opposition mu National Assembly. Vari mutevedzeri wa Tsvangirai. Inini handisi leader of the opposition in the National Assembly or in the Senate, asi in the whole parliament, parliament yese. Uyezve munhu andakatsiwa hasi Gibson Sibanda kana kuti Tokozani Kupe ndimoge Mutsvangirai.
Rimwe dambudziko nderekuti vamwe vari kuti vamonzora kuda vakashandiswa kuti vapatsanure bato rinopikisa vachiti makapinda muchiti muroda kutedzera mutemo, asi bato renyu sezvamaingoshora vachamisa riri kukundikanawo kuita Congress yacho iyoyo yekuti inotambirwa nevanhu vese mubato. Zvii zviri kuitika ipapo panyaya yekuti muite Congress?
Aiwa Blessing, zvagara zvichingoitika kuti kana vanhu vakakundwa nemunhu vanomupa mazita, vanomupa mhosva dzakangowanda wanda, uyezve vanhu vakapokana nevamwe vanotanga kuvapa mazita. So muenzaniso, Welshman akabuda mupati medu, vanhu vakati Welshman ndive ZANU-PF. Biti akapanduka muna 2014 kumandero uko akanzi Biti ndive ZANU-PF.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaDouglas Monzora vari parunare muHarare. Asi mutedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaTendai Biti vari kunzi vakapuwa pekuvakira kunyanga navamonzora munguva yehurumende yemubatanidzwa varamba zviri kutaurwa navamonzora izvi vachiudza Studio 7 paWhatsApp kuti havana kana purazi kana nzvimbo zvayo yekuvakira yavakapuwa nehurumende. Tiri mushishi kuedza kubata vaNelson Chamisa, mutungamiri weTCCC, pamwe nevakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato iri vaCharlton Wende.
Hameno kuti chivari kutaura nezvacho ndechii ichocho. Lendi yese muZimbabwe mwene wayo ndipresident. Saka unyange uri mukuru weopposition, uri mukuru weburial society, uri mukuru wamashoko ese nekudai izvizvi, lendi yaunenge uchishandisa yese unenge wakatoipuwa napresident. So havagoni kuti vatsoropodze kuti vamonzera vapuwa lendi napresident vasingatsozvikotsoropodziwo pachavo pakupuwa lendi yavakakura vari. Nyangwe iri zvayo yekumareserva or yekuma-A2 fund yese lendi yese munyika muno nezindeyapresident.
Mangwana tiri kuita hurukuro nemutauriri wemutungamiri wenyika vari mutedzeri wemunyori mukuru mudare remakurukota vaGeorge Charamba nezvenyaya yekupuwa purazi kwavamonzora nezvimwe zvikakarara zvemotokari. Musakanganwe kuteerera hurukuro yedu navaCharamba mangwana nenguva dza7 PM. Zimbabwe nhasi yabatana nenyika dzepasi rino mukukurudzira vanhu kuti vavhenekwe nekurapwa chirwere cheshuga kana kuti World Diabetes Day, veruzhinji vachikurudzirwawo kudya chikafu chine utano uye chinoita kuti vasabatwe nedenda iri. Godwin Mangudya anotipanyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezveutano dzashandisa zuva ranhasi kuongorora vanhu pachena pamwe nekuvadzidzisa pamusoro pedenda iri. Mumwe murapi pane chimwe chipatara chakazvimirira muHarare, amai Fungai Priscilla Gomba, vanotsanangura kuti chirwere cheshuga chiri kupararira munyika, asi munhu anogona kurarama pasina dambudziko kana atevedza dzidziso kubva kunana chiremba.
Zvinogoneka chaizvo kuti kana wadzidziswa ukatevedzera nzira yekurarama nemadyiro nemashandiro, zvese izvozvo zvichibatanidzwa zvinopa tariro kune munhu ane diabetes. Kunyange ari mwana mudiki, shuga dzake dzinogona kunyatsokontrolewa zvakanaka zvekuti even upenyu anoita upenyu hwakanaka. Anogonawo futi kurarama nenzira yakanaka kana kushandira mhuri kana kuzvishandira.
Vanoti zvimwe zvikonzero zvinoita kuti vanhu vabatwe shuga kana kuti diabetes inyaya yekuzvarwa mumhuri nenhoroondo yechirwere ichi, mararamiro anoita munhu nechikafu chaanodya kana kuti lifestyle pachirungu. Vaenderera mberi vachiti vashandisa zuva ranhasi kuongorora vanhu kuti vane denda iri here pamwe nekuti vangararame sei vasingapinde munjodzi.
Tovadzidzisa futi kuti ndeipi nzira. Tinovadzidzisa masigns and symptoms kuti vakwanise kuona identification yekuti ane diabetes here kana kuti kwete. Saka kana tadaro todzidzisa zvekare kuti shuga iyi ingakontrolewe sei. Zvekare tiri kudzidzisawo futi kuti how can we prevent macomplications, nokuti hatidi kuti kana munhu atoziviswa kuti ane diabetes ozoita macomplications yediabetes anogona kupfupisa upenyu.
Imwe nyanzvi munyaya dzekuongorora zvirwere vaEdmore Mahureva vanoti vashandisa zuva ranhasi kuita ongororo dzakaita seHBCA1 yekuongorora shuga yemunhu mukati memwedzi mitatu yapfuura, uye vaita izvi pachena vachiti zvinobatsira kuti munhu azive paamire nedenda iri.
Testi iyi inotarisa shuga yemunhu yoavhareja for the 3 months tidzokera kumasure, inobatsira pakurapwa kweshuga. Inosiyana neshuga inoitwa nemunhu, test inoitwa nemunhu musi wacho iwoyo, nekuti ye musi wacho inogona kusatipa information yakakwana. Sekuti ye musi wacho inogona kuti 10 point something, which is high, which means the sugars are high, but tikatarisa HbA wanasi inogona kunge iri low. Saka HB inokosha pakuti inotiratidza iyoyo shuga iyoyo 3 months back ndo painokosha tichitarisa kumasure mwedzi mitatu.
Mutungamiriri wesangano remachiremba anoshanda akazvimirira Remedical and Dental Private Practitioners Association Dr. Johannes Marisa vaudza Studio 7 kuti nhasi vange vachibatsirawo vanhu pachena kuti vasafe nedenda iri.
Tidzidzisa zvevamwe vatinogona kudzidzisa kuti vandodzidzisawo vamwe kumba kuti iyo masymptoms eshuga aya anowanzo kuti nyota yakawandisa, nzara-nzara inowandisa, kurasa mvura kana kuti weti yakawandisa, kuita chiveve kana kuoma mukanwa, zvigare zvazikamwa nevanhu kuitira kuti munhu akanzwa kuti ndabatwa nezvakaita saizvozvo anobva aenda kundoti andotarirwa zveshuga kuitira kuti chirwere chechi tichibate sisati chakonzera macomplications, nekuti macomplications acho akashata chaizvo anosanganisira kurasaicho kuya, anosanganisa kufa nekukonzera blindness kana kuti kuita mapupofu, anosanganisira maronda anouya kumakumba aya.
Amai maone itiki avo vakabatwa shuga muna chikumi gore rino uye vakatobviswa gumbo nekuda kwedenda iri vanoti vafara chose neruzivo rwavawana nhasi.
Saka ndadzidzo kuti kana taakubika chikafu chedu mafuta ngave mashoma, ndopanofanira kudya drink fruit one pazuva, kwete kupandati kuseri masikati manheru zvinokonzesa shuga. Upfu hwedu todyawo mugayiwa, saka ndafara kusanganawo nevamwe nekuti apa ndaingodyawo chiti hai ganimbobiririra. Saka ndadzidza zvakawanda.
Amai Agnes Zwoni ndevamwe vari kurarama nedenda iri uye vanoti zvakakosha kutevedza dzidziso yana chiremba.
Zvandakaudzwa pano kuti mudye ndezvatiri kuteedzera, kudya zvimuriwo zvisina mafuta akawanda, shuga yacho kusamwa kungomoti nemukaka chete isina shuga, nekudya zvimufushwa fushwa nemaveji kana mushura yehuku munoundura ganda rekunze. Saka ndozvatiri kumboteedzerawo mazuva ano.
Gore rapfuura shuga yakauraya vanhu vanodarika zviuru zvitatu nemazana manomwe kana kuti 3700, uye zvinofungidzirwa kuti denda iri rinobata munhu mumwe chete pavanhu gumi pasi rese. Zuva reWorld Diabetes Day, iro rinocherechedzwa musi wa14 Mbudzi, racherechedzwa pasi pedingindira rine chinangwa chekuti vanhu vawane zuva yakakwana kuti vakwanise kurapwa nekuita kurarama nzira dzinoita kuti denda iri risarambe richipararira, kana kuti education to protect tomorrow. Hatina kukwanisa kunzwa divi kana mashoko ehurumende pazuva iri sezvo mutauri webazi rezveutano vaDonald Mujere vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Musangano wakanangana nenyaya yekushanduka kwemamiriro ekunze wechimakumi maviri nenomwe kana kuti 27th session of the Conference of the Parties of the UNFCCC COP27 wapinda muzuva rechisere nhasi paine hurukuro dzakasiyana-siyana dzekuedza kunyukura pasi rino kumawere kwarananga panyaya yekushanduka kwemamiriro ekunze. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Musangano wegore rino uri kuitirwa kuEgypt. Nasi nyaya dziriku zewa zvinosanganisira wemakurukota ezvimamiriro ekunze wakanangana nekuzadzikisa zvimwe zviga zveUnited Nations panyaya iyi gore ra2030 risati rasvika. Kuri kuzeyawo nyaya yematambudziko obva kumakungwa nenyanza nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze uku. Pari kutsvagwawo nzira dzekubatsira varimi kuti vakwanise kukohwa pachitariswa matambudziko aunzwa nekushanduka kwemamiriro ekunze. Vatungamiri venyika dzemuAfrica vanoti nyika dziri pamberi mukusvibisa mweya wekufema dzakaita seChina, America, India, Russia, Japan, Germany neIran dzinofanirwa kuumba humwe kubatsira nyika dzichiri kubudirira dzakaita seZimbabwe. Kushanduka kwemamiriro ekunze nekusvibisa mweya wekufema zvinokonzera zvirwere zvakawanda kusanganisira zvekutadza kufema zvemoyo, magomarara nezvimwe. Dzimwe nguva masango anotanga kubvira mhuka dzakawanda dzichifa. MuZimbabwe nyanzvi dzinoti kushanduka kwemamiriro ekunze ndiko kwave kupa kuti mafashano emvura nemadutu mupengo emhepo auraye vanhu, mhuka nekuparadza zvipfuwo sezvakaitika muna 2019 necyclone Idai. Mwaka wemvura uri kurambawo uchichinja zvokonzera nzara. Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai mai wePGT, vanoti kushanduka kwemamiriro ekunze kuri kutadzisa varimi kukohwa pakuru.
Hongu varimiwo vari kukanganiswa zvikuru panyaya yeclimate change. Mamiriro okunze oshanduka zvava kukonzera kuwandisa kana kushomeka kwemvura. Kunaya kwemvura inoparadza kunyanya-nyanya chivhuramawe, mafloods, zvirimwa zvinokukurwa kana kuparadzwa zvaborwa-borwa namatombo echivhuramawe, kuwedzera kwemvura munzvimbo dzinorimwa kana kuti...
Amai GT vanoti zvakakosha kuti vakuru vedzihurumende vaise musoro pamwe chete nekuti rume rimwe harikombe churu.
Nyaya yeclimate change inyaya iri kuvhundutsa vazhinji pasi rose kumunhu wose, uye inyaya inoda kubatana nyika dzose kuti ikwanise kugadziriswa nyangwe hazvo ichitora nguva. Climate change inofanirwa kuongororwa nekugadziriswa isaramba ichiwedzera kuipa kwayo.
Nyanzvi munyaya dzezvemamiriro ekunze iri kuEgypt vaLawrence Mashungu vati vari kufara kuti vatungamiri vari kuona zvakakosha kumusangano uyu kuti vagadzirise dambudziko iri nechimbi-chimbi. Imwe nyanzvi munyaya dzezvemamiriro ekunze uye vachishanda nemadzimai ekumaruwa muzvare Nesia Mhaka vanoti vanoshuvira kuti vatungamiri venyika vakurukurewo matambudziko anokonzerwa nekushanduka kwekunze anosangana nemadzimai.
Takatarisana izvezvizvi nemusangano uri kuitwa kuEgypt wekushanduka kwemamiriro ekunze unowari kuitwa nenyika dzose dziri pasi rino, tinongokurudzira hurumende dzose zvadzo kuti pavachaita nhauriranwa dzavo zvavacharonga zvese ngavave vachiisawo vanhukadzi munyaya idzodzo.
Muzvari Mhaka vanoti madzimai haafanirwe kukumirwa semombe yemavhu, asi kuti vanofanirwa kutaura zvinovanetsa.
Vazvimiririre vega, kwete kuti vanenge vachimiririrwa nevamwe vanhu uye vatori vanhurume, nekuda kwekuti ivo vanhukadzi ndo vari kusangana nematambudziko aya arikonzereswa nekushanduka kwemamiriro ekunze. Saka vanofanira kunge zvakare vari ivo vari kutaura uye vari kutaurirana nenyaya dzekuti voita sei kuti zvinhu zviri kuvakanganisa zvikwanise kuadreswa.
Asi mumwe mugari wemuchinhoi vaDennis Kagonye vanoti dambudziko riripo nderekuti vakuru vehurumende vakaenda kumisangano hapana zvavanouya nazvo.
Kuti mvura inaya iko zvinoizvi kana ndege kana imwe chete inoita city hakuna. Saka chavari kuendera ikoko kunodzidza vachiuya kuzokungowesta mari dzehurumende pasina chiri kubuda.
Musangano weCOP27 wakatanga musi wa6 Mbudzi uye unotarisirwa kupera musi wechishanu uno. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mm. Mutungamiri wenyika ya Amerika va Joe Biden vabatana nevatungamiri vedzimwe nyika kumusangano wenyika makumi maviri dzakabudirira kana kuti G20 Summit kuchitsuwa cheBali kuIndonesia. Va Biden vaita musangano nemutungamiri wenyika yeIndonesia va Joko Widodo kumucheto wemusangano uyu. Vakaitawo mumwe musangano nemutungamiri wenyika yeChina va Xi Jinping. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kurudzira veruzhinji kuti vaongororwe pamwe nekurapwa chirwere chemalaria icho chiri kuramba chichiuraya vanhu munyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vati kusvika pari zvino vanhu 150 nemumwe wafa nechirwere chemalaria gore rino chete.
2022 yatingati cumulative cases for malaria yakamira iri pa 92,310 and 151 deaths.
Vamujiri vati ongororo yavo yezvirwere yakaratidza kuti pavhiki ra 17 kusvika 23 gumi guru vanhu churu chimwe chete nemazana matanhatu nemakumi mashanu vakabatwa nechirwere ichi, vazhinji vari vekumashonaland East kwozotevera Mashonaland Central Province. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu vana vakafa panguva imwe chete nechirwere, vaviri vari vemuHarare. Vachitaura neStudio 7, mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare, Dr. Prosper Chonzi, vatiwo kunyange muHarare manga musina dambudziko rechirwere ichi ravemo. Dr. Chonzi vanoti zvakakosha kuti vanhu vaongororwe chirwere ichi vakaita zviratidzo zvekuti vabatwa nacho.
Tine kuchinja kuri kuita weather nezveclimate change, tikuona kuti haane dzimwe nzvimbo dzaakuita malaria kunyanya kunana Caledonia nekunana Domboshava uku kubvise nekunana Domboshava. Vanozopedzisira vashaya nemalaria vanenge vanonoka kuuya kuchipatara zvedu muno. Kana akatanga kunzwa kungoita kuti mwiri wake hausikuita zvakanaka, ngaakurumidze kuenda kunoonekwa nemupamakliniki edu. Munhu akanga achinzwa musoro, achinzwa kungoneta, achinzwa kuti ari kupisa mwiri wake uri kupisana nane fivha, ngaaende anoonekwana nekokumakliniki edu kuti ana malaria.
Bazi rezveutano rinoti zvikamo zvinodarika 12 kubva muzana zvevari kubatwa nechirwere chemalaria munyika vana vari pasi pemakore mashanu. Vachonzi vati vana ava vanowanzobatwa nemalaria sezvo vachinyanyotambira panze uye vasingagoni kukurumidza kutaura kana vachidzimbikana nemuviri.
Vana vari under 5 ndivo vanowanzouye vari panze vachitamba nevanorumwa nemosquito. Uyezve kana vakarwara hapana anokurumidza kuzviona kunzi unoti mwana haanyanyotaure. Saka tinokurudzira vabereki vevana ivava kuti vachivatarisa kuti mwana anga achimbomhanya-mhanya achifamba zvakanaka, iye zvinei zvaakungoita kuti ari kupisa muviri.
Dr. Chonzi vatiwo kuzvipatara zvekanzuru kuongororwa malaria kunoitwa pachena uyewo mishonga yechirwere ichi inopiwa pachena. Nyanzvi mune zveutano uye vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vati chirwere chemalaria chirwere chinorapika. VaMadzorera vati hurumende inofanirwa kupfapfaidza mishonga munogona kuberekera umutu kudzivirira ndufu dzechirwere ichi.
Kudzivirira malaria ibasa rehurumende uyezve ibasa rakwe iwe sadunga munhu. Chibetseranawo nemaefforts ehurumende kudzivirira malaria. Hurumende inoona nezveindoor residual spraying. Dzimba dzese munyika dzofanira kunge dzakaspraiwa. Ndiri kushamisika kuona pastatistics zvichinzi pane vanhu vakafa nemalaria kuHarare. I hope vanhu ava vanhu vakabva nemalaria kune rimwe dunhu vachiuya muHarare. Nokuti pasi chigare spraying yedu yataiita muHarare and around Harare yaimeka sure kuti muHarare hamuiti malaria.
Dr. Madzorera vatiwo veruzhinji vanofanirwa kuzvidzivirira kuchirwere ichi kuburikidza nekuzvivhara muviri kana vachinge vari panze usiku uyewo kushandisa zvinodzinga umutu kana vari mudzimba dzavanorara.
Kana uchifamba panze kwasviba, make sure kuti mwiri wako wese wakakavhiwa, wakapfeka hembe ine maoko marefu, une heti, une chichi zvokuzvidzivirira. Kushandisa mamosquito repellents kwakanaka, mafuta anongozorwa muviri wese kuti usarumwe nemosquito. Mamosquito coils nezvimwe zvakadero mumba zvinoshanda. Kana pane zvimvura mvura zvaangomira mira muyadhi, zvimvura izvozvo ngazvivharwe. Ndopano panozvarira mosquito dzichiwanda ipapo.
Vamujiri vatiwo hurumende yakatotanga chirongwa chekupfapfaidza dzimba kumatunhu makumi maviri nemashanu, uye vari kutarisira kubatsira vanhu vanosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana masere kana kuti 2.8 miriyoni. Bazi rezveutano riri kukurudzira kuti vanopiwa mambura ekudzivirira umhutu vanofanirwa kuashandisa sezvinotarisirwa, vachiti vamwe vanoguma voshandisa mamwe mabasa vachizviisa panjodzi yekubata malaria. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vatambi vakuru vakuru vachitambira zvikwata zvavo kuEurope vananga kuWorld Cup kunomirira nyika dzavo, asi World Cup yasiyana zvikuru nezvavajaira. Michael Kariati anotipa vatambi vari kutarisirwa kunomuka chibembenenga ku2020 World Cup kuQatar.
Kubva kuna Lionel Messi kusvika kuna Kylian Mbappe, tidarika nepana Neymar, Cristiano Ronaldo, Harry Kane, Kevin De Bruyne, Robert Lewandowski na Karim Benzema. Vatambi ava vachange vari ku World Cup vakasakuvara mitambo isati yatanga sezvakaitika kune imwe shasha yemutambo uyu, Sadio Mane ari kuenda asi akakuvara. Zuva nezuva vatambi ava vari kuonekwa vachiita zvidavado vakamirira zvikwata zvavo, asi mutoro ku World Cup unenge wati kurei nekuti vanenge vakatakura zita nemureza wenyika dzavo. Vamwe vavo vachaita mukurumbira, asi vamwe vavo vachaita mbiri yekukundikana kumakundano makuru aya. Vamwewo vakaita saErling Haaland weNorway, Mohamed Salah weEgypt, Riyad Mahrez wekuAlgeria vakatokundikana kare sezvo nyika dzavo dzichange dzisiko kuWorld Cup uku. Vamwewo vanenge Ngolo Kante weChelsea, Paul Pogba weJuventus vakaitawo munyama wekutadza kuenda kuWorld Cup uku nemhaka yekukuvara. Aimbove murairidzi weSeko Cement, Harare City wange neDynamos, Big Boy Mawiwi anoti ino ndiyo nguva yaLionel Messi yekuratidza ushasha hwake muWorld Cup yake yekugumisira.
Leo Messi ndiri kutarisa kuti acharura nefomu yaari ne team spirit iri kuitika nevamwe wake, uyezve ari kutamba kekupedzisira this World Cup simunhu ari kukurawo. Saka ari kutamba neshungu chaizvo, zvichiburikidza futi nekuwana kwavakaita mukombe kuSouth America. Saka ndiwo mukomana wandiri kutarisira kuti achasimudza timu.
Vaimbove nyori mukuru weCapes United vaWellington Chando vanoti semaonero avo kune vatambi vatanhatu avo vari vanofunga kuti vachashura mare kumakundano aya. Asi vatambi ava havasanganisire Messi kana Neymar, asi vechidiki Phil Foden.
Patina Mbappe mutambi muhombe, tozoya Vinicius Junior kuti hei pane mabasa ipapo. Kana iye Son uyo kuTottenham, kana pane ari mufomu mumwe ndiye mumwe futi Pedri mwe wekuti anogona kuvuta sei kutiitira mashura ikoko. Tisakangana Phil Foden, then tozoti Jude Bellingham. Saka pane expane watanhatu iwawawa ndikuona paine bambasa ipapo.
Danny Jim uyo akambotambira Arcadia United ne Black Aces ane mafungiro ake akasiyana nevamwe, achiti Neymar weBrazil ndiye achashura mare kumakwikwi aya.
Ende achaita player of the tournament kutarisira kuti ndiNeymar ndiye achaita player of the tournament. Ndipo ndirikuisa mari yangu ipapo.
Tani Mpofu uyo akaenda nechikwata chema Warriors ku-2004 Africa Cup of Nations anoti Kevin De Bruyne anogona kuita zvidavado kumakundano aya. Asi kune vamwe vanoti Pedri weSpain, Christian Pulisic weUSA na Tafuso Kubo weJapan na Alfonso Davis weCanada vachadzoka kubva kumakundano aya.
Tinotenda zvikuru Michael Kariati. Musati kanganwe vateereri kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. nhasi patinenge tichitaura nezvechirwere cheshuga. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Keina Saidi munhau dzeIsindebele.
Sokuisika tisendaba ku VOA Ndebele.